Musanga no atina ukuno ku Columbus, Ohio, ndewe MDCT inotungamirwa na wa advocate Chamisa.
Musanga no wacho unotarifa chi?
Musanga no yu uruku unganiza vanu ve MDC vati munharaunda Columbus, Ohio. Ve vamwe vachauya vachibva mune mamwe mastates ari muno muUnited States of America.
Musangano uyu munofunga uchaita pengo yakadini?
Musangano wedu is a one day meeting. Tiri kuvhura na 12 zvizopedza kuma 8 PM.
Munotarisira vanhu vakawanda sei?
We are expecting at least 100 to 150 people.
Vari muno muAmerica?
Vangu vari muno muAmerica.
Chinangwa chemusangano uyu ndechei?
Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti tive tinoitawo our physical meeting isusu mamembers emusangano, uyezve we are trying to have a fundraising exercise yatichaita tichitsvaya kutiona kuti tingaite fundraise for our party back home.
Saka muri kushanda nevamwe vari kumusha here kana kuti izvi munonge dzanyu muri mega?
Izvi twita tiri tega kuno kuAmerica asi vari kumusha vari kuzviziva takavadzivisa kuti tine activity yakadai yatiri kuita.
Musangano uyu uchaitwa rini uye uchaitwa kupi?
Musangano uyu uri kuitwa musi weSaturday muri kuteera ineyi, musi wa9 June. Tichasangana inonzi Milo Grogan Community Center, address yacho is 862 East 2nd Avenue, Columbus, muno muOhio.
Vanhu vanouya kumusangano uyu vanongova vanhu vebato reMDCT inotungamirwa navaChamisa here kana kuti muri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese kuti zviuye?
Tiri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese kuti zviuye, because we are going to discuss and we are going to share ideas with other Zimbabweans. The meeting is open to every Zimbabweans and friends of Zimbabweans.
Zvimwe zvamunotarisira kuita pamusangano uyu zvakaita sezvipi?
Tichaita launch our MDCT USA website. We are expecting to launch it on the same day, and tichaita meeting yedu ye provincial executive.
Makambo izawo here kushedza vamwe vari kuivira amaya tokuzani kuti?
We tried our best, because we said we are open to all members of all Zimbabwean community. Vanokwanisa kuti joina. Ndinangoti pane vamwe vanga vachishanda na vadeni moyo vakati joinawo vatiri kushanda navo.
Saka pana vamwe vakuru vatinotarisira kuuya?
Hapana watakainvita from Zimbabwe, because I know kuti kuZimbabwe nezvo vanhu vari mudishi and vari busy kugadzirira maelection swaseti. Kana paine vanenge vachida kuziva nezvemeeting yedu, vanokwanisa kundifonera panumber 614 622 0427.